Simplex
Music. It's a fan joke. Say,
go no.
Ibate maoko pambi yangu ya pa, mari yangu ya sorora. Ibate maoko pambi yangu ya pa, mari yangu ya sorora.
Ndakakuta ukapigisa, ndakatoti nematambudziko,
ndakatoti
nematambudziko.